Zvinova zvangu zvakazvimirira ndinoona sokuti chinhu chese chaunenge wakanyorisa pamutemo chiri chako unenge uine simba nacho kudarika chinhu chisina kunyoreswa. I think ndingangotsanangura ndichiti imba yausina matitle deeds imba isina shuwa kuti mangwana inomuka ichinzi ndeya John iwe yanga iri yako. Saka kana uchida kuti imba irambe iri yako zvakakosha kuti unge wakainyoresa. Handioni vanotya kunyoresa kana chinhu chavo chiri chechokwadi uye chiine vatsigiri vaunenge uchiti ndoo vako kuti uchiinyorese chakagoipa chii. Indai kunga kuti any political party inofanira kunge ichizivikanwa pamutemo because taneta vo nezvemapolitical party mangwana tinochamuka mangwana netinochamuka vamwe vorwa voti ndechangu umwe achiti ndechangu.
Zvine zvazvinokanganisawo here munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Kana zvisiri pamutemo zvinodhurira nyika. Nyika yopinda mumadambudziko akawanda muchida kusetla maproblems namadisputes nekuti chinhu ichi hachina constitution mumwe musi hachina pakanyorwa kuti ndechani vanochitungamirira ndivanani vanogadzira sei kuti unotungamirira ndiani panguva yakati. So it is very good kuti mapolitical party in my view ave ari registered. Mabyelections anomuka hobo nokuti hakuna unonyatsozikamwa kuti unochitungamirira ndiani. Saka kunyoresa ndoni chakaipa.
Tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe. Zvii zvamungataurawo pakurudziro iyoyo?
Of course separlament inokuitwa kumutemo wenyika zvino zvongodhibhetwa namaparlamentari enji zvodhibhetwa namapolitical parties voona kukosha kwazvo then proper registration and requirements zvenge zviripo. Asi in my view kana chinhu chiri chako chakarejistwa muzita rako une confidence nacho. Chisina kurejistwa unotambura nacho zvokuti mwene umwe unomugana pasaidi achiti ndechake.